Nash Nation.
Enge na matititi.
It's Dr. Chai.
Maria Musandere, nakumbira mutitendere. Kupinda rino uya kure, madigika na chembere. Dia tinotendere tamshama, anasisi vanele tamsama. Naro wala kara farashama. Taka Maria Musandere, Musandireka. Baba ndichifamba ndeka, bariko vanondietsa. Maria Musandere, Musandireka. Baba ndichifamba ndeka. Maria Musandere, Maria Musandere. Logo mbira mutitendere, kuzofa utava chembere. Mutumwa mutisendere, Maria imboti kwanire. Asi tinotakwa atishamire, kune zvinotaka mutiganure. Maria Musandireka, kunze kune mhepo ndingapeperetswa. Vamwe ndevesungwa vamwe ndevereka. Takwa kufamba kunge chitemineta. Saka Maria Musandere, Sandireka. Baba ndichifamba ndeka, ariko vanondietsa. Ndari Maria Musandere, Musandireka. Baba ndichifamba ndeka, ndichifamba ndeka. Maria Musandere, Maria Musandere. Amaneka, Amaneka, Maria, 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 Maria Musandere, Maria Musandere, Amaneka.